vachiita urane studio 7 vapatson patanza vakabatwa nemhosva yekuwanikwa nemidziyo yakabiwa vanoti havabvumirani nechirongwa ichi. Vapatsanza vanoti urongwa uhu hauna kunaka nekuti mitemo yenyika mbiri idzi haifanani. Vaenderera mberi vachiti dzimwe mhosva dzinoendeserwa vanhu mukujeri mubotswana hadzisi mhosva muzimbabwe.
Handira zvachiremerera kuti munhu anonzi akunzwa botswana uchinopikira kuzimbabwe pakuti dzimwe mhosva dzinonzi mhosva mubotswana mhosva hadzisi mhosva mhosva inonzi hanzi wawanikwa une zvinhu zvinofungidzwa zvakadiwa asi noti zvakadiwa ikana zvakadai asi kuti vafungidziro and zimbabwen izi zimbabweni zimbabwe dzemuzimbabwe arikufungidzwa nzi mubotswana kunzi hanzi imbavha izvozvo zvafanana ndine mhosva yandikunzi foni yako tofungidzwa yakabiwa saka vaindabaka mhosva nenyaya iyoyo ndinoiswa kuzimbabwe ndinopikira kuzimbabwe yaongese mhosva echipiri kune mhosva dzakanyanyaunyanyakufungwa mazimbabwe kunoze ezejumba board ndapara mhosva kwauri ndatadzira iwewe ndochinopanishwana nhengen asina ratadzira kufunga kwangu nino handione ndirasinawo behind the whole idea.
Nokuda kwenzara inonzi yakapfunya chisero mumajeri emuzimbabwe, vapatsanza vaudza studio 7 kuti kudzoserwa kwevasungwa kuzimbabwe kwakafanana nekutongerwa rufu.
That argument is obviously most of you. Well, the fact that someone is serving to come and commit a murder most of us, maybe by then got away out with the ndakasungwa gundazi ndiona kurarama pane kuti aite mhosva kuzimbabwe oti atirati mhosva muzimbabwe asi vapinda ijere zimbabwe ijetset hapina kupinda mujere wezimbabwe ausiraimomo nezvirwere nenzara.
Chimwewo chisungwa chezimbabwe vanguruleko maseko vanoti urongwa hwebotswana nezimbabwe uhu hauna kunaka nokuda kwemamiriro akaita zvinhu kumusha. Vamaseko avo vane makore masere vari mujeri rebotswana vanoti mapurisa nevachengeti vevasungwa venyika iyi vanobata vasungwa zvakanaka zvichienzaniswa nezvinoitika kumusha.
Handina problem navo, vanobata zvakanaka, havana sarudzi vangofanana chikafu nengopiya zvakafanana, saka ndisanamboona munhu asina kubata zvakanaka.
Asi mumwe musungwa anobva kuzimbabwe vamuncedisi nclovu vaudza studio 7 kuti kudzoserwa kumusha kuri nani pane kupikira jeri kure nehama neshamwari. Vanjovu vanoti zviri nani kuti vadzoserwe kumusha nokuti vabereki veruzhinji rwezvizvarwa zvezimbabwe zviri kupika munyika iyi hazvina ruzivo rwekuti mabhanditi mubotswana.
Eish, raisi munomu aina kumira zvakanaka. Inini ndingafarira zvinjinji atinoenda tinobhanditira kumusha wedu. Hovo kunoku hativatiri nezvinhu zvakawanda. Hatina mavhizitara anotisheka munomu. Vabereki vedu havana mapasipoti okupinda munomu mbeuya vetitsheka munomu. Tiri kutambudzika muprison yeFrancis Town. Kumusha zviri nani pasina sikafu uri kumusha kwenyu. Hangutize musha wako nekuti hawako hapana sikafu. Zviri nani kuti tinosokora tiri kumba kwetu.
Nyanzvi munyatso dzekuchengetwa kwevasungwa nemutemo vaCosmas Gotora vanoti kunze kwenzara urongwa uhu hwakanaka. VaGotora avo vanoshanda muBotswana vari gweta rakazvimirira vanoti vasungwa kuzimbabwe havana rubatsiro rwavanowana kubva kuhurumende yeBotswana panguva yavanenge vari mujeri.
Kana uri kuzimbabwe, Botswana is better in terms of resources. Yeah, you cannot get an access yekuti uningiregere uite education in Botswana. They don't allow that. They only allow their locals. Kuzimbabwe unogona kuenda kunoita izvozvo kana unga uchida kuita education in Zimbabwe. You can do that.
Vachitaura muparamende yeBotswana mazuva mashoma apfuura, gurukota rinoona nezvekuchengetedzwa kwenyika iyi vachaukati vakati nyika mbiri idzi dzava pachinhano chepamusorosoro muurongwa hwekuchinjana vasungwa vari kupika mumajeri enyika mbiri idzi. Kunofungidzirwa kuti kune vasungwa zviuru zvishanu nemazana matanhatu nemakumi matatu ezvizvarwa zvekune dzimwe nyika mumajeri eBotswana, zvikamu makumi manomwe zviri zvizvarwa zveZimbabwe. Ndakamirira studio 7 muHaboroni muno muBotswana, ndini Shingirai Madondo.